nyama neraka na kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuguro chivabvu 4 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga tine concern necriminalization inoitwa muno muZimbabwe. Mitemo yedu yakawanda kana ichiiswa inocriminalize conduct.
Vanhu vomanikidzwa kupfeka zvekuvhara muromo nemhino kuti vakwanise kunge vachifamba-famba. Kukundikana kwavo kotarisana nejeri. Vamwe vemakambani vanoti havana mari yekuti vavhenekese vashandi vose kuti havana chirwere chekoronavhairasi here sezviri kukurudzirwa nehurumende.
Kuona kwatiri kuita ndekwekuti rapid result testing is quite expensive kana ichiitwa nemaprivate providers of this service.
Asi vamwe vanoti makambani haafaniri kuda kuitirwa zvose nehurumende.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe mune ndorokuti iyaya makambani anongoda zvese kuti zviitwe nehurumende. Ivo pachavo vachitadza kubata vashandi vavo zvakanaka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutanga nhasi makambani akawanda anga achitarisirwa kutanga basa mushure mekuvheneka vashandi vavo kuti havana chirwere chekoronavhairasi here uye kuona kuti vashandi vanenge vasiri pedyo nepedyo pavanenge vachishanda. Asi nyaya yekushayikwa kwezvekuvheneka vanhu chirwere ichi kana kuti matest kits inenge iri kudzosera basa kumashure. Hurumende yakatara nzvimbo dzine chitsama kuti dzivhenekwe vanhu utachiwana. Asi munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuti zvikurumidze makambani anofanira kutenga zvekuvheneka vashandi kana kuti matest kits oga. Asi mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti makambani akatoomerwawo.
Kuona kwatiri kuita ndekwekuti rapid result testing is quite expensive kana ichiitwa nemaprivate providers of this service. Wazhinji vatabvunza vanoita matesti acho vari kuti vanoda mari inokwana kuita US$25 for the cheapest, and for those who are more expensive vari kuchaja US$100 for one test. Izvi zvinogona kuremera makambani akawanda zvichienderana nekuti vanoemploya vanhu vakawanda sei.
Semaonero enyu poitwa sei kuti vashandi vakwanise kudzokera kumabasa?
Maonero edu ndeyekuti dai government yanga aita subsidize testing iyoyi kana kuti testing yaitwa nehurumende kuitira kuti zvichipire makambani, nokuti makambani mazhinji agara atoomerwa nekuti anga asiri kugenerate revenue panguva yanga akavhara ari mulockdown kana kuti business ranga rakadzika chaizvo kune avo vanga vachishanda. Saka iyi imwe cost to business which is going to affect many businesses negatively.
Avanga vari mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi tabata onyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Charles Mutasa avatendawo kuti zviri kuda kuitwa nehurumende kupa makambani mutoro chaiwo.
Ndinofunga kuti hurumende yanga ichifanira kuita urongwa hwakanatsotitswikiti hwokuti kana vachida kuti vanhu vatestwe ivo ndivo vanotoisa mafacilities kana kuisa zvikwanisiro zvacho, nekuti vazhinji vari kutaurwa makambani aya vanhu vari kutotatarikawo nekutenga kana mask chaiyo. Saka ndinofunga kuti hurumende yaifanira kuisa ma testing centers acho munzvimbo dzakawanda kuitira kuti vanhu vangopota vachipa vashandi vavo nguva yokuenda kunotestwa vasingapiri basa kuvashandirwi nokuti vazhinji vavo havatozvikwanisi.
Saka muri kureva here vamutasa kuti urongwa uhu unogona kusabudirira sezviri kutarisirwa nehurumende?
Zvava kuitika zvakunge yangova njake njake nekuda kwokuti vanhu havakwanisi kuti vaende kunozvitesta ivo kana kuti makambani afungidzire kuti munhu achaenda kunotestwa, uye kuti pakufamba kwevanhu hakuna anenge achinatsoongorora kuti vari kuita zvinodikanwa zvinoita kuti vasabatire chirwere ichi. Urongwa uyu hauna kunatsojeka kuti ndiani anofanira kuita chipi uye ane zvikwanisiro zvacho here. Saka ndinoona sokuti hurumende yanga ichifanira kuti iyo iise macenters nekupa vanhu kunyangwe mamaski aya aifanira kupiwa kuvanhu pachena.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumanzu vanoti makambani ose anofanirwa kukwanisa kuita kuti vashandi wavo vaongororwe sezvo makambani aya ari kuita mari dzakawanda asi achizotadza kubata vashandi wavo zvakanaka. Ngatinzwei vachirumanzu vachitsanangura.
Ndinotenda kwazvo nomubvunzo wenyu wamabvunza kuti ndizvo here kuti hurumende yati iyo makambanis ngavaone kuti vashandi vavo vatestwa chirwere chatekeshera pasi rese COVID-19. Ichocho ichokwadi, hurumende yaona kuti zvingatora nguva chose kuti munhu wese wemuZimbabwe ange atestwe. Saka hurumende inokumbirisa kune avo vanokwanisa kuti vazviite vakwanise kuita izvozvo.
Munotarisira here kuti makambani anozokwanisa kunge achiita zvose izvi oga asina rubatsiro rwehurumende, tichiona kuti makambani aya ari kuchemawo kuti ari kutatarika?
Dambudziko ratinaro muZimbabwe mune mindoro kuti iyaya makambani anongoda zvese kuti zviitwe nehurumende iwo pachavo vachitadza kubata vashandi vavo zvakanaka. Saka nduru tiringava dambudziko rokuti iwewe kana uchinge uri muridzi wekambani muri varidzi vekambani chinokutadzisai kuti muone kuti utano hwevanokushandirai hwakanaka chii. Maprofits amunenge muchiita mungatadzawo here kuisa a certain percentage towards the welfare yavashandi venyu? Ndosaka muchiona amwe makambanis pavanoshandirwa vana makantins vanoprovide transport.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vachiri 34 vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika 10 rezviuru nechimwe chete nemazana 600 kana kuti 11,600. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru 42 kana kuti 42,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vanosvika chiuru nemazana 461 kana kuti 1761. Vapora vanosvika zviuru 14 nemazana 343 kana kuti 14,343. Pasi rose, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora chirwere ichi inoti vabatwa nechirwere ichi vanodarika 3 nezviuru 500 kana kuti 3.5 million vafa vakawanda vacho vari muAmerica vanodarika zviuru 240 kana kuti 248,000.
Vanhu vakawanda vateerera kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti vapfeke mamask asi vamwe vachivasvora nekutadza kuvapa mamask aya pachena sezvavanoita panhumbi dzemapato ezvematongerwo enyika kana vachida kuvhoterwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhasi vanhu vakawanda vanga vakapfeka mamask ekugadzira voga sedanho rekutevedzera mutemo mutsva wehurumende kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Amai Stembile Kaocha vanga vakavhara muromo nemhuno yavo nedhuku ravo rakasakara vanoti kupfeka maski chinhu chakanaka mukudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavirus, asi vanoti hurumende ingadai yakapa vanhu vose mamask.
Kana ari maelections vanotipa mazambi, vanotipa maskafu, vanotipa maheti. Isu zvine chekuita neutano hokuti isusu tizovafotera. Ivo havasi kuda kuti tive neutano tirarame tigone kuzovafotera.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinoi amai Tafadzwa Karonga.
Government ingadai katra mamask aiwayo vakamadistributa mumashops at a lower price or at an affordable price. Vose atikutaura kuti tipanye protection vose kana kuti zvakasodhura ini handichakwanisa kuti hasakwanisa kuchitenga.
Vamunesu munesu vanoti zvidziviriro zvinokurudzirwa zviri kudhura nekudaro vakagadzira yavo vega.
Ndine metiri inonzi fleece kava nayo pedi ndinonzwa kunge ndine asima asinani, saka unozova nedambudziko nekuti wangoshandisa metiri nekuti wanzigadzira iwe usina unyanzvi hwekupepeta kuona kuti chandiri kugadzira chinowirirana here neutano hwangu.
Vamunesu vanoti vanhu havafanirwe kupfekera mapurisa asi kuchengetedza utano hwavo.
Hatipfekere nokuda kwekuti kune mapurisa, kutarisawo kuzvidzivirira nokuti ndozviripo.
Kurudziro yekuti vanhu vapfeke mamaski yakabva yaita kuti mitengo yacho ikwire zvakanyanya. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mamaski ari kutengeswa nemari inobva padhora rimwe chete kusvika pamadhora mashanu ekuAmerica. Gweta guru rehurumende vaPrince Dube vakazivisa nezuro kuti munhu anowanikwa asina kupfeka mask anobhadhara faindi yemari inobva pamadhora mazana mashanu kusvika pamadhora zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti $36,000 kana kugara mujeri kwegore kana kuti faindi kugara mujeri. Gweta remisa Zimbabwe muzvali Nompilo Simanje vanoti mutemo uyo hauna kunyatsojeka uye unogona kuisa vanhu munjodzi.
Pari kunyanya kushandiswa criminal law to regulate conduct muno muZimbabwe, chinova situation inoita kuti tiraise a concern.
Nyanzvi munyaya yezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende inobatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti mutongo wakatarwa nehurumende wakanyanya sezvo hurumende yave kuda kutsvaka mari sezvo dzemitero dzave shoma panguva ino yekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Dr. Madzorere vanoti mamaski anonyanya kushanda kana munhu wese akaapfeka.
Vanhu vane chirwere ndo vanofanira kunyanya kupfeka mask. Zvino hatizivi kuti anenge ane COVID-19 wacho ndiani asina ndiani. Saka zvangonaka hazvo kuti vanhu vese vapfeke ndokuti nyaya yemamaski inoita kushanda.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mapurisa anga asinei nevanhu vanga vasina kupfeka mamaski mumaguta. Vamwe vezvitoro zvikuru zvakaita seOK, TM, Gain neMetro Peach vanga vasingabvumire vanhu vanga vasina mamaski kupinda muzvitoro zvavo, asi change chichishamisa ndechekuti vatenge vaizobvisa mamaski kana vave mukati vachitenga kusanganisira nevashandi vemuzvitoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Kutarunona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vanoti hurumende ine urongwa hwekurerutsa matambudziko ari kusangana nemakanzuru ose munyika ekushaya mari yekushandisa mukuita mabasa avo uye kutambirisa vashandi zvichitevera kugara mudzimba kwevazhinji avo vave kushaya mari yekubvisa mitero. Hurumende yakatiwo vanoroja vambomira kubhadhara mutero pari zvino kana vakaomerwa vozobvisa zvishoma nezvishoma. Mutoro wedu enhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vamoyo vachitaura ne Studio 7 parunare vanoti pane urongwa huri kugadzirwa nehurumende hwekuvawanira mari kuti maguta ose nemakanzuru madiki abatsirikane. Makanzuru mazhinji munyika ari kutadza kuita mabasa awo nemazvo sezvo ari kushaya mari yekuwanira vagari mvura yakachena, kutakurwa kwemarara nezvimwewo sezvo vakawanda vasiri kuenda kumabasa, uye vazhinji vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko vari kugara mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere COVID-19. Vamoyo vanoti pane zviri kugadzirwa nehurumende kunyange yazvo vasina kuda kuzvitsanangura kuti zvii uye kuti zvingagadziriswa riini. Mashoko avamoyo anotevera kuchema chema kwemakanzuru yemunyika achiti ave kundikana kuita mabasa uye kupa vashandi vavo mari dzemuhoro. Mukuru wesangano reZimbabwe Local Government Association vaGai Mutasa vaudza Studio 7 kuti vakatarisana nematambudziko wakati kuti Vamutasa vanoti makanzuru ose munyika ari kuremerwa nekuti awane zvikwanisiro zvinodiwa zvakaita semishonga nezvipfeko zvinodzivirira kutapurirana coronavirus. Mayor Guta Remtare vaBlessing Tandi vanotiwo kanzuru yavo haina mari sezvo zvichitaridza kuti vagari vange vasina fungidziro yekuti vachanzi vagare mudzimba. Vatandi vanoti kanzuru yavo mwedzi wapfuura yakatokwanisa kubhadhara chidimbu chemari inotambirwa nevashandi vavo sezvo vari kuwanawo mari inosvika zvikamu gumi kubva muzana kuvagari semitero. Vatandi vanoti kanzuru yavo inosungirwa kunge ichiwana mari inoita mamiriyoni masere emadhora mwedzi wega wega kubva kuvagari, ukuwo vashandi vavo vose vachida mari inosvikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere emadhora pamuhoro pamwedzi. Kanzuru yemutare yakumbira hurumende kuti ibhadhare vana chiremba nevana mukoti nevamwe vari kubatsira kurwisa kupararira kwecoronavirus sezvo isina mari pari zvino. Meya weMasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo kuburikidza nesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe rinova mubatanidzwa wemakanzuro ose munyika vakakumbira rubatsiro nekuti vave kutatarika. Zvichakadaro, vanhu vakawanda mamutare vari kutambira kurudziro yehurumende yekuti vazvivhare muromo nemhuno kana kupfeka mamask pose pavanosangana neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vari kuramba runyere kuperwa kuti Zimbabwe yakatumira mauto kuMozambique kunorwisa vanopfurikidza mwero vachitsigira chikwata cheIslamic State kana kuti ISIS. Vanopfurikidza mwero ava vari mudunhu reCabo Delgado pedyo nenyika yeTanzania. Vanhu vanodarika churu chimwe chete vafa munyika iyi nekuda kwehondo iyi. Nemusi wechishanu, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanova sachigaro webazi rezvekudzivirirwa kwenyika dzemuSADC kana kuti SADC Organ on Politics and Defense vakaenda kunoita hurukuro nemutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi nezvekusagadzikana kwenyika yavo. Asi vamangwana vari kuramba mashoko ekuti Zimbabwe yakatotumira mauto.
Zimbabwe haina kutumira mauto kuMozambique. Haina urongwa kutumira mauto kuMozambique.
Mashoko yemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare. Munyori anoona nezvemutemo mubato rinopikisa reMDC vaInnocent Gonese vanovagweta vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti vamunangagwa havakwanisi kuita zano ndega vachitumira mauto kune imwe nyika.
Pabumbiro redu renyika yeZimbabwe muSection 214, kana mutungamiriri wenyika achinge aendesa mauto edu kunze kwenyika, anofanirwa kunge achisumira paramendi yedu chimbi chimbi, achitsanangura zvikonzero zvaaita kuti mauto edu aende kunze kwenyika uye kuti aenda kunoita chinyi. Semamiriro azvakaita paSection 213, mauto anokwanisa kuendeswa kunze kwenyika kunobatsira kuchengetedza runyararo pasi pe United Nations kana imwe international organization kana kunozadzikisa ma international commitments kana kuno defenda zvido zveZimbabwe kana kunobatsira imwe nyika.
Asi tichitarisawo zviri kutaurwa izvi kuti Mauto anogona kunge akaendeswa kuMozambique, mati masumwawo here imise dare reparamende?
Parlamende haina kusumwa, saka zvaitika zvakare panguva yekuti nyika yakagwadama nekutambura. Iko zvino hurumende haisi kukwanisa kutogadzisa zvavakanzi nedare guru renyika rehigh court riite kuzvinova kupanonzi maPPE, mapersonal protection equipment, kuvana mukoti nana chiremba. Chechipiri, pane vanotambudzika vanofanirwa kunge vachiwana rubatsiro kubva kuministry public service and social welfare, hapana chati chauya. Zvinotaridza zvega kuti tine hurumende isina hanya nevanhu, tine hurumende isingafungi zvevanhu kana zviri zvechokwadi kuti vakaendesa Mauto kuMozambique.
Munyori anoona nezvemutemo mubato rinopikisa reMDC vaInnocent Gonese vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Muzvina bhizimusi ane mukurumbira pasi rose aine nzvimbo dzekudyira muWashington DC nemuNew York muAmerica vaJose Andres vari kubika nekupa vanhu zvekudya pachena munguva ino yekurwisa chirwere checoronavirus. VaAndres vari kushandisa nhandare dzemitambo kupa vanhu rubatsiro urwu. Vamwe vanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS nevamwe vanoda mishonga inonwiwa nguva nenguva kusanganisira yerurindi vanoti vari kutya kurasikirwa neupenyu sezvo mamwe mapurisa nemasoja ari kuvarambidza kupinda mudhorobha reHarare kuti vakwanise kunopiwa kana kutenga mishonga iyi. Vamwe varwere ava kana hama dzavo vanenge vachida kuenda kumakirinika nezvipatara zviri pasi pekanzuro yeguta reHarare zvakaita seWilkins Hospital kunowana mishonga. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Yunis Kapandura avo vanoshanda nevana vadiki nemadzimai vanorarama nehutachiwana hweHIV AIDS vanoti nyanzvi munyaya dzezveutano dzinofanirwawo kumira pamaroadblocks kuti dzibatsire mapurisa nemasoja pakuongorora magwaro anoratidza kuti varapwi ava vanenge vachitaura chokwadi kuti vari kuenda kunoona vana chiremba kumakiriniki kwavanopiwa mishonga yavo. Muzvare Kapandura avo vanogara mumusha wedziva rasekwa vanoti vakaburutswa mubhazi reZupco muna Blawayo Road apo vaienda kunotorera munin'ina wavo ane chirwere checerebral palsy mushonga. Vanoti masoja nemapurisa akatadza kunzwisisa kuti mushonga wavakange vachienda kunotora kuchipatara wairapa chii.
Ndaida kunotora mushonga weepilepsy. Ndanga ndine bhuku ranga rakanyorwa zvemacarbamazepine and shii, asi pandakavhurira musoja vaive vakatiburutsa panational sports pipeline avanokwanisa kunzwisisa kuti aiwa uyu munhu ndezvei. Ndaitove paqu nevamwana vainotora mapirizi avo kuWilkins Hospital vachitonzwo aiwa vanhu vevabhuku mawanda stereti.
Amai Barbara Mukono avo vanogara mumusha weTinwood North kuWestgate vanoti vamwe vanhu havazi kuzofa kuburikidza nechirwere cheCovid-19 asi kuti zvimwe zvirwere zvavaigara vachinwira mapiritsi.
Kana muri neproof yekuti kuenda kuhospital, what's the point of them denying? So nyaya iyoyoka is very sensitive because you're killing somebody. Nekuti izvozvi zvinongo wakamira iwo paproadblock uchiti kumisarana umwe munhu achatadza kuurayiwa necoronavirus achaurayiwa nechirwere chake chaari kunwira mapiritsi nekuti vamuramidza kuenda kuchipatara.
Amai Mukono vanoti bazi rezve utano rinofanirwa kuronga nzvimbo dzokuti varapwi ava vakwanise kutorera mishonga zviri nyore.
Ngavatotrya veministry of health kuti vaite mapick up points ekuti vanhu vakwanise kutora mapiritsi avo, nekuti kana inini ndichida kunotora mapiritsi angu kuWilkins, it's like now I stay in Tinwood. No, Tinwood not chaiyo chaiyo, haina police station. For me to get a police station ndinyorerwe tsamba yavari kutaura kuti tsvagai tsamba, I had to go either kutown one kana kuti Marlborough police station. Ndakuita pass through roadblocks which need me kuti ndinge ndine tsamba. So nyaya yacho haiperi.
Asi vachipindura mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vashora mamwe masangano akazvimirira ayo vati anoreva nhema achida kusvibisa vanochengetedza nyika, asi vavimbisa kutaura nemapurisa kuti varegedze vane tsamba dzavana chiremba vachidarika pamaroadblocks.
mamashoko ari kufamba ka ari exaggerated kuti isai vanhu vari kutora medication vese vari kubatsirwa. It's unfortunate kuti we have my NGOs are thriving panye lockdown iyoyi. Vamwe vanotonyepa kuti ma gender based violence akakira, but isusu mavusha recorded cases they are way way down. I'll communicate with my relevant commanders edu kuti vanhu vacho nayo vabatsirwa.
Asi sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende Dr. Ruth Labode vanoti zviri kutaurwa nemapurisa handizvo zviri kuitika sezvo vakawanda vari kurambidzwa kudarika pama roadblocks kana vachida kunotora mishonga yavo. Vakurudzira kuti pave nemotikari dzinofamba dzichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kunopa vanhu mapirisi nemishonga pedyo nekudzimba dzavo kana kuti mamobile clinics. Dr. Labode vanoti vari kurapwa neHIV AIDS vakashaya mapirisi akwemavhiki maviri kana matatu zvinogona kureva kuti vanenge vave kuda kuongororwa patsva kuti vapiwe mushonga wakatosiyana newavaimbonwa zvinova zvinhu zvinoisa upenyu hwavo munjodzi. Sejoseven yaedza kuita hurukuru negurukota rezveutano Dr. Obidaya Moyo uye mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Tonzi, asi havana kudavira nhare mbosva dzavo. Vachitaura nebepa nhau reHerald vanoona nezvekufambiswa kwebambasa musangano reNational AIDS Council mudunhu reBulawayo amaisina Tranyati vakati zviri nani kuti vanoda mapirisi HIV neTB vapiwa akawanda kana anotosvika mwedzi mitatu kamwe chete kuti vasasangane nematambudziko avatarisana nawo aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu aimbotambira chikwata cheDynamos Stanley Chirambadare anoti nhabvu yemuZimbabwe yaparadzwa nemakakatanwa asingapere pamwe neutungamiri usiri hwenhabvu. Michael Kariati anotitaurira zviri kubva kuna Chirambadare.
Chirambadare akaita mukurumbira achitambira Dynamos, iyo yaisanganisira vatambi vakaita saMoses Chunga, Gift Mpariwa, Edward Katsere, Angirai Chapo, Max Makanza, Vitalis Chakawira, Henry Chari, Peter Funwell na Elvis Chiweshe. Mutambi uyo aidaidzwa nezita remudunurirwa rekunzi Samora nenyaya yendebvu dzake refu anoti Zimbabwe ine tarenda rakawandisa asi chinodiwa kugadzisa utungamiri hwemutambo uyu. Chirambadare anoti humbowo hwekukwanisa kutungamira nhabvu kunge munhu wacho akambopinda munhandare.
Bhora rekutungamirwa nevanhu vanoti vanoriziva asi vasina proof yekuriziva kwacho, because ukati wakadzidza tida kuona mapepa ako.
Anoti kunyange hazvo Zimbabwe yabudirira kanokwana kana kuenda kuAfrica Cup of Nations, chikwata ichi chinofarira kuve chichitotora mukombe weAfcon wacho kwete kugaroroa mugungano rekutanga sezviri kuitika. Chirambadare anoti zvikwata zvemuno zvaifanira zvekare kuve zvakatorawo mukombe weCup Champions League kwete kugumira mumin league stage. Dynamo Sete ndiyo yakakwanisa kusvika kumafinari asi ikakundwa mugore ra1998. Chirambadare anoti kutambira Dynamos kwakamupa mukurumbira uye ave kushandisa ruzivo rwaakawana kuDimbare kusimudzira vechidiki kumusha wake wemufakose muHarare, umo ari kutungamira Revival and Sports Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chedu che Live Talk nasi tiri kutarisa nyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Munoona zviri kuitwa nehurumende zvichibatsira here? Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vomanikidzwa kupfeka zvekuvhara muromo nemhino kana kuti mamaski vakukundikana kwavo votarisana neJerry. Vemakambani vanoti havana mari yekuti vavhenekese vashandi vose kuti havana chirwere checoronavhairasi here sezviri kukurudzirwa nehurumende. hurumende inoramba kuti yakatumira mauto kuMozambique kunorwisa vanopfurikidza mwero. Asi bato rinopikisa reMDC rinoti hurumende yeZimbabwe hairambirwi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ola mugela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe ngaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane.
Lokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyene beligcikwane le-COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili se-lockdown, abantu bekhuthazwa ukugqoka ama-mask nxa bephuma ezindlini.
Asikholwe kulokhu ukuthi kuzokuba yileyo ndlela ukuthi ifakile ama-conditions imele kamayinikeza imali. Yathi sifisa ukuthi imali lisetshenziswe kanje, sifuna futhi ukuthi ifuni yenze i-accounting yakhona lisivezele lokhu nalokhu nalokhu.
Elemelika namuhla lithi linikeze eleZimbabwe izigidi ezintathu zamadola, $3 million, enhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Abe-World Health Organization baveza ukukhathazeka ngokuphazanyiswa kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okubavikela emikhuhlaneni olwe-immunization ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili ese-level 2 e-lockdown. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye, i-3,529,408. Phakathi kwalelo nani iMelika ilabantu asebedlula isigidi 1,159,245. Kuthi asebebulawe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 248,025. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebesedlula isigidi 1,159,102. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amane lane 44,483 asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,801. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili lengxenye 14,921. Ingcwethi kwezemithetho lakwezempilakahle zithi uZulu kumele azame ukulandela iziqondiso zesigaba sesibili se-level 2 ye-lockdown ezithi abantu sebevunyelwa ukuphuma ezindlini kodwa begqoke izembatho ezivala ubuso ama-mask emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula womkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho obekwe nguhulumende uthi abantu sebevunyelwa ukuphuma ezindlini, ikakhulu labo abaya emsebenzini labalokuqakathekileyo abakwenzayo edolobheni, kodwa ukuze benze lokhu kumele bagqoke amamaski. Udokotela Gary Shaba uthi abantu kumele balandele iziqondiso lezi ngoba zisenzela ukulondoloza impilo yabo.
Ngokuba ku-stage 2 wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imask. Imask inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho sihamba khona sibe sigqoke amamask. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukuthenga lawo mamask athengiswayo, lungisa eyakho usebenzisa izigqoko ezindala. Nxa kungomama, amaqhiye amadala ayenza lawo ukubana silungise amamask.
Umeli webhinga edayela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa lomthetho
ukuthi umuntu angabonakala engagqokanga imask edolobheni ngalesi sikhathi, lo muntu kuyajeziswa ngefine ye 36,000 kumbe ukuba sejele umnyaka owodwa. Okwakuqala wothi ke ngikhulume mbijana nje ngama fines kanye lesigwebo sokuthi umuntu uyakuyejele kumbe akayejele. Nxa ngukhangele khonokho vele ngumsebenzi wedalela parliament ukuthi khona lilungise umthetho, bese lisithi umuntu angehluleka ukulandelela lowo mthetho lowo muntu uyajeziswa ngayiphi indlela.
Okugcizelwe ngummeli wenkulumane edayela ephalamende umnumzana kucaca phulu,
Instructory Instrument 99 le ithi ifind yokwehluleka ukugqoka imask ngu level 12. Ngibona ingazane ungakhangela usection 50 Republic Health Act, okuyiyo evumela uminister ukuthi enze ama regulations le order enale esikhuluma ngayo, ukuthi uminister kumele aphe ifine efika ku level 8 kuphela. So ngokupha ifine efika ku level 12, uminister ngibona ngani wephule weqe umthetho. Njalo ngibona ngazani indaba le nxa ifika eParliament, iParliament izayala.
Kodwa elinye igqwetha umnumzana Nkosi yabo Sivanda uthi lomthetho uzanceda ukuba abantu bangathelani lomkhuhlane.
Uma sikhangelane lomthetho lo siyajabula ngoba vele yiso isinqumo okumele uhulumende asithathe ukuba abantu bagqoke lolu phawu le-face mask.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Regina Ruiz uthi amamask ayadura kwabaningi kwele Zimbabwe.
Amamask ayadura kakhulu, sina imali yakhona kasilayo, lawa angozuzwe la angaqedakaliyo. Siwabona ethengiswa ngama 20 pounds, 30 pounds khonapho kusiya ngayona leyo olayo. So thina sesiyenza okokuzilungisela lawa wendlini, kodwa sikwazi ukuthi iziphathamandla ziyawavuma yini kumbusu zathu sihambe usuyigqokile ugcine usuhluphana labakhulu bakhona. Sazi
izitolo ezifana nabo OK le Pick n Pay namhlanje bezingavumeli abantu ukuba bangene bathenge bengela mamaski, ukuthi amavinkili amancane abengakudingisisi lokhu loba nje abezempilakahle besithi kunganceda ukuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umkhuhlane we-COVID-19 usuhlasele abantu abangamajumi amathathu lane 34 kule nkuthazo yokuba uhulumende aqhubeke ehlula abantu ukuze labo abalawo bengawusabalelisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM, sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Elimelika namuhla lithi linikezwe eZimbabwe izigidi ezintathu zamadola, $3 million, enhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Umbiko lo wethulwe isigodlo seMelika elizweni, sona esigcizelele ukuthi imali esiyiphe eZimbabwe ukulwisana laleli gcikwane isifike izigidi eziyisithupha. Ngokunyanga ezedluleyo, eZimbabwe lithole imali kanye lempahla zokusebenzisa kunhlelo ze-coronavirus. Lokho kwenzakala uhulumende esithi ukhuthaza amankampani ukuthi ezihlolele izisebenzi zawo igcikwane leli. Ukuhlaziya lolu daba, Sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Amazwe akuzamayo ukuthi njengoba sesiyi-global village and abantu besuka kulizwe elithile besiya elizwe elithile, for example abantu bayasuka eZimbabwe baye eMelika njengokusho ukuthi eMelika yiwe enikeze isipho. Amazwe la azibhekele wona ukuthi uvikelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane ubuye ubuyele futhi ngenxa yama-conditions amanye amazwe. So injongo ikuthi kuvikelwe umhlaba wonke jikelele ukuthi into lingabuyi futhi imemetheke ibe nkulu. Yebo, kukhona inhliziyo enhle entweni ezifana nalezo ukuthi umuntu uma ekunikeza ulutho ukunikezela wena ukuthi uyakusiza ngoba uyakuthanda. But siyazi ukuthi endabeni zezempangazwe nezobudlelwano zamazwe kakhulukazi kubhekwe khona ukuthi kuvikelwe ukuthi if kulimaza iZimbabwe kuzomemetheka futhi kubuyele umhlaba wonke. Kodwa-ke endabeni yemali futhi izosetshenziswa ngemfanelo, hhayi lokho ngeke vele sibe kwazi ngeqiniso. Engizokukholwa kodwa ukuthi ilizwe elifana ne-America mali linikeza iZimbabwe imali, liyabe lizozama ngazo zonke indlela ukuthi eqinisweni leyo mali iye kulokhu ethe ifisa ukuba isetshenziswe kukho. Asikholeke kulokhu ukuthi kuzokuba yileyo ndlela ukuthi ifakile ama-conditions i-America mayinikeza imali yathi sifisa ukuthi imali lisetshenziswe kanje, sifuna futhi ukuthi ifuna yenze i-accounting yakhona lisivezele lokhu nalokhu nalokhu. Of course iyakwazi ukuthi abantu ekugcineni bagcina be-create even nendlela zenezo zoku-accounta zaba yilezo zokuntshontsha futhi. So ngeke sibe neqiniso lapho, akulo ngaphansi sandaza kade mina ngiyazi imali lezo sisetshenziswa ngendlela. Ngeke, ngoba siyayazi ihulumende eZimbabwe ukuthi ikusimo esinjani. So ngeke kube khona ongathi yena hayi neqiniso zisetshenziswa ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uthi amakampani kumele azidingele impahla zokuhlola abantu, ama-testing kits, izisebenzi nxa sezibuyela emsebenzini. Singathi imali le evela kwamanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ayeneli yini ukuthi uhulumende athwale wonke umthwalo?
Wele amakampani ukuthi azidingele imitshini yokutesta, bekufuze ukuthi ikhangelele vele ngoba iZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyawasenga amakampani, ungumkhaza emakampanini.
Lowo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live talk namuhla siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule sihlobo, ngenxa yeduko le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane liziphiwa ngupresident Jeremiah. Abantu abangaba zinkulungwane ezintathu lengxinye 3500 abangela mizi abahlala emigwaqweni edolobheni le-New York khonapha eMelika babikwa sebengezelelwe inhlupho abavele bebhekane lazo empilweni ngalesi sikhathi sokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, njengoba bengasela lapho abangagezela khona izakhiwo eziningi ezisetshenziswa nguzulu zivaliwe ngesikhathi se-lockdown. Owasebenza okweminyaka eminingi ekongeni izigulane lapho zithwalwa ngemota yezigulane i-ambulance, u-retired Colorado paramedic Paul Carey obulewe ngumkhuhlane we-coronavirus ngemva kokuza edolobheni le-New York ukuzoncedisa ukulwisana lokuqhamuka komkhuhlane lo, engaholiswa evolunteer. Unikezwe inhlonipho yeqhawe, isidumbu sakhe singakathwalwa yindizamthinazi siwa lapho adabuka khona eDenver, esigabeni seColorado khonapha eMelika. Kwele Angola, lanxa umongameli João Lourenço eqhelise iziqondiso zokuvalwa kwelizwe kuze kuyefika umhlaka 10 yona le inyanga ngankwenkwezi, leyi i-lockdown isiphelile ezigabeni ezilishumi lasikhombisa 17 lapho kungatholakalanga khona abantu abahlaselwe yi-COVID-19. Sizigqiba ke lapha iindaba zethu ngamafitshane ezivela kwamanye amazwe. Abinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngokuphazamiseka kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni enjengabondingindi leminye. Ngalesi isikhathi ohulumende bemazweni amaningi sebeqakathekisa ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu ezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaze abazali ukuba loba besebunzimeni be-COVID-19 bangayeki ukuyahlabisa lokuthontisela abantwana imithi yokubavikela emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu emakilinika aseduze labo njengenjayelo. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuvikela abantwana kumikhuhlane ehlukeneyo, iJohn Snow Research and Training Institute, unkosikazi Adelaide Elno Shelley uchasisa imikhuhlane abayivikelayo besebenzelana lohulumende weZimbabwe.
Ilunga leli lincedisana legatsha lezempilo kahle yabantwana eZimbabwe. Sihlaba amajekiseni awokuvikela imikhuhlane yabantwana. Imikhuhlane le enjengofuba, iTB, amaketane, lakho esithi tetanus, ukugogeka, ipoliomyelitis, lo mkhuhlane wesihlabo, inyumonia, lokuvuvuka kwesibindi, lokho esithi hepatitis B, isihudo lesi esibangwa ligciwane le-rotavirus.
Unkosikazi Shelley wengeze echasisa ukuthi abantwana bavikelwa njani kule imikhuhlane.
Abantwana laba sibanika kamajekiseni beqalisa ukuzalwa siba okuvikela ufuba baze bafike iminyaka owodwa lesithupha 18 months.
Uchasise njalo kabanzi ngohlelo osolusungulwe nguhulumende lokuvikela abantwana abangamankazana kumkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Kodwa kugovernment useqalise njalo ukupha abantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane le-HPV eyilo elenza uvukuzane yomlomo wesibeletho. So leli ijekiseni liphiwa amantombazana ezikolo aku-grade 5 lalabo abangekho esikolo abeleminyaka elithumi.
Ngomkhuhlane wegciwane le-COVID-19, unkosikazi Shelley ukhuthaze uZulu ukuba ahlanzeke ngoba akukabi lejekiseni yokuvikela.
Kulomnyaka sizaba lenkinga yokuthi sesilomkhuhlane lo omutsha ofikileyo owe-COVID-19. Umkhuhlane lo njengoba ungakabi lejekiseni wokuvikela, kuzaba le problem enkulu kakhulu ngokuthi ukuvikeleka kwakhona ikuhlala ezindlini, ukugeza izandla, konke lokungahambi siyebuthana. Umkhuhlane lo uzakwenza ukuthi amajekiseni la esiwapha abantwana abe sesehla, and amajekiseni la esipha abantwana angehla, imikhuhlane yonke leyana eyasesiyiqedile izaphenduka. Lingayekeli ukuhambisa abantwana ukuthi bayehlaba amajekiseni wabo okuvikela imikhuhlane.
Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya laye ugcizelele ekuthini i-COVID-19 ilakho ukuzaphazamisa uhlelo lokuhlabisa lokuthontisela abantwana.
Umkhuhlane we-coronavirus mubi kakhulu lapha e-Africa ngoba uyaphazamisa into eziningi ezinjengokuthi abantwana bazuze ama-immunization. Omama bayaswela ukuthi ukuthi bahambe njani ukuyahlabisa umntwana. Sithemba ukuthi ama lockdown la azaphela ngesikhathi sizayo, abantwana bazuze ama vaccinations bengakahlaselwa emkhuhlaneni yona lehlasela abantwana bangakahlatshiswa ngama vaccine.
Ilunga lekomiti yezempilakahle edalela eParliamente unkosikazi Chelesile Mahlangu ukuthaze omama ukuba bengayeki ukuyahlabisa abantwana kanye lokubaqalisa emakilinika wonke avuliwe ngalesi sikhathi sokulwisana le-COVID-19.
Njengoba siphakathi komkhuhlane lo we-COVID-19, ngithanda ukulixwayisa ukuthi singalibali phela ukuhambisa abantwana esipalini kuyawoya lokuyahlatshwa amanjeshini la afanele. Singakhohlwa bomama ukuhamba nje ezibhedlela leyoweyisa abantwana bahlatshwe bathontiselwe.
Idolobho lakoBulawayo lilamakilinika ekhansili angama-20 lanye wonke avuliwe ngesikhathi lesi se-lockdown. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethule imibiko ithi ikhathazekile ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abantwana abaningi belakho ukwehluleka ukuthola amajekiseni okubavikela imikhuhlane ngoba amazwe amaningi ikakhulu e-Africa ebhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Noma nje kulamabhizinisi amaningi avunyelwe ukuqala umsebenzi lamuhla kwele South Africa, iningi labeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela, ezokwakha, ezokuzithokozisa, lezokuthutha bakhala ezimathonsi njengoba la amabhizinisi elokho engekavunyelwa ukusebenza. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Kulezisebenzi ezidlula isigidi 1.5 million ezibuyele emsebenzini kwele South Africa lamhlanje ngemva kokuba ukwenqatshelwa kwabantu ukuphuma ezindlini ngenxa ye-coronavirus kwehlile kusuka kusigaba sesihlanu kwaya kwesisine. Kodwa-ke izalwane zeZimbabwe zikhala ezimathonsi. Iningi labeZimbabwe laba basebenza endaweni zokudlela lasemahoteleni. Kodwa-ke phansi kwehlandla lesine, indawo zokudlela zivunyelwa kuphela ukupheka ukudla kuthunyelwe ezindlini. Lokho kuthiye izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezihambisa ukudla ematafuleni zingela mvumo yokubuyela emsebenzini. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Ndlovu uthi lokhu sekubachiye bengazi ukuthi izozala ngomoni.
Ngathi mostly nje abantu bangaphandle abaningi sithole nzima kakhulu because impilo yethu isemarestaurant and irestaurant survivor ngeday to day imali engenayo. So nxa sivalile nje amarenti ama-TV omele abhadalwe ukudla asikwazi sophila ngayo nabantwana ekhaya le bangenzeki izikolo zivulwe ngama-school fees afunekayo ama-transport money ziphume abantu okungela income ebuyayo.
Nakulunye uhlangothi iningi labeZimbabwe laba abasebenza kumabhizimusi okwakha labo abazokuqala kusebenza njengoba kuvunyelwa kuphela abenza imisebenzi yokwakha ephuthumayo nenhlelo zokwakha zikahulumende. Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Butho Mpofu uthi le yinto esibachiye bengazi ukuthi bazaphila njani.
Ngiphatheke kabi kakhulu ngoba masithanda ukubheka thina uconstruction makuthi January, February, March akuzona inyanga ezinhle vele yithi. So siyaqala ukungathi siyahlumanyana makuthi April, May bekuzoba kuhle kakhulu sivulelwe sisebenze. Uma singasavulelwanga sesiyophatheka kabi kakhulu kodwa kungebe kube kungekho esingakwenza.
Iningi labeZimbabwe laba osekudlule inyanga bevalelwe ezindlini bathi abasela kudla imali yemithelo yezindlu kanye le mali yokuhlawula izikwelede zabo ezitolo. UBheki Malinga isizalwane seZimbabwe osebenza ngezokuzithokozisa ezibalisa imiculo. Le yinto enziwa ngamakhulu ezalwane zeZimbabwe kwele South Africa kodwa-ke abaculi kabavunyelwa ukubuthanisa abantu bebathokozisa. Lokhu umculo Malinga uthi sekubadlisa imbuya ngoluthi.
Sivele savaleleka sisakwazi ukuhambisa umsebenzi wethu ebantwini. Asisakwazi ukubonakalisa umsebenzi wethu ebantwini ngoba la kumaphephandaba kukancane ukuthi sitholakale la kumabonakude. Piracy ihamba ikhuphuke futhi sisakwazi ukwenza amashow. Into yakhona iyasilimaza kakhulu.
Umculo wetsholotsho Great Sounds uThamsanqa Sibanda uthi nxa kungaqhubeka kunje abantu bazafela ezindlini.
Kule cebo elihle lenziwe nguhulumende kodwa isikhalo sithi sona
ungaze kudonse kakhulu ngoba abanye zinyenye izinhlelo ebezidinge kubana zenzeke kodwa njengoba kusibanje kulobe kuma kusibanje kuthi kuthi kathi lizokudlalela eziko njengabantu bangaphandle kusuka kube nzima.
Kusenjalo uhulumende uthi ukuvulelwa kwamanye amabhizinisi ukuthi lawo aqale ukusebenza kuza kuya ngokwehla kwenani labantu ababanjwa ligciwane le-coronavirus. Melesuro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders selibuthanise amadola adlula inkulungwane ezilithumi lanye, 11,000, okuyimali ezaphathisa ekuvulweni kwesibhedlela se-Ekusileni Medical Center. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders ngenyanga edlileyo lisungule uhlelo lokubuthelela imali yokuncedisa imizamo yokuvula isibhedlela se-Ekusileni Medical Center. Okwamanje iqembu leli selibuthelele amadola edlula inkulungwane ezilitshumi lanye. Njalo isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi imali bazayipha abenhlanganiso ye-IM for Bulawayo okuyiyo ethungamela inhlelo zokuvulwa kwesibhedlela se-Ekusileni.
Siyabonga kakhulu njenge-Highlanders funa ukuthi maybe sithathele naleli thuba lokuthi sibonge abantu abakwanisa ukuthi badonate imali yonaleyo. Siyakwazi sikhathi izinto zinzima. Abantu kunzima to put food on their tables. Sisayenza ama logistics sikhangelela ukuthi maybe ngolwesithathu yikho lapha esingayenza khona i-handover imali yona leyo. Sasithanda njalo ukuthi sithi kubona labo abanye abangakakhiphi abona ngani bengakwanisa ukuthi bakhiphe labo bancedise bengakhipha.
Isibhedlela seKusileni Medical Center sikhangelele ukuphathisa abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo nasezigabeni zeMathebeleland South, Mathebeleland North kanye leMaswingo. Inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele liyala lokhu likhuphuka mihla yonke njengoba kathesi selihahabela kuzigidi ezine. Njalo lomkhuhlane usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe kulabantu abangamashumi amathathu nani asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 njalo abanye babo sebadlula emhlabeni. Imizamo yokuvula isibhedlela seKusileni iqale ngemva kokutholakala ukuba koBulawayo kula sibhedlela esilungile ukwelapha abangabe bebanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Iningi lalabo abatholakala beligciwane le-corona koBulawayo bebekhuthazwa ukuba behlale ezindlini okuthiwa yi-self-isolation ngesikhiwa. Ikanti labo abatholakale ukuba kabayilandeli leyo nkuthazo bebevalelwa e-Thornbrugh Infectious Hospital. Kusukela namhla ngomvulo abantu bakule Zimbabwe kuthiwa basavunyelwa ukuphuma phandle bengagqokanga amaqhina ukuvala amakhala nomlomo. Njalo lokhu kuza ngemva kuba kuzethiswe uhlelo lokuba abantu behlale emakhaya. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, uJoseph Njanji.
Comes to you from ICAP at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless Lord. Community health, the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this battle.
Ugqibe uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Belokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyenwe bele gcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili se-lockdown. Abantu bekhuthazwa ukugqoka ama-mask nxa bephuma ezindlini. Elemelika namhla lithi linikezele eZimbabwe izigidi ezintathu zamadola, $3 million, Inhlelo zokulisana legcikwane le-coronavirus elizweni, i-World Health Organization, iveza ukukhathazeka ngokuphazanyiswa kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni awukubavikela emkhuhlaneni olwe-immunization ye-COVID-19. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.